Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuva nemaprograms avanobudisa kunyanya-nyanya pamaredhiyo, pazvivhiti-vhiti uye zvakare nepamaterevhizheni apa, vachidzidzisa vana veZimbabwe kuti vasarambe vachitsotswa nyedze kuenda kunyika dzakaita sanaOman vachinzi kune mabasa asiko. Nekuti kana vachike vasvika ikoko, vari kunotorwa voshandiswa kuita mabasa echipfambi, kunoita mabasa ekuvatiswa nevarume vasina abhadha zvakare vachimbunyikidzirwe chero kodzero dzekurapwa chaidzo. Tinoona zvakare kuti hurumende yedu haisi kutora donzvo rekuti igone kunotora vana vese veZimbabwe vari kushungurudzwa nekutambudzwa vachiramiswa munhapo vari munyika dzakaita sanaOman. Chikuru chiripo chava chekutoti chitsvambe chava pane mwana wese wemuno muZimbabwe, chizvarwa chese chemuno muZimbabwe, kuti tigone kunosimuka nezwi rimwe chete, titaure pamwe chete, tigone kunobatsira vana kana nemadzimai vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo vari kunyika yeOman. Zvakakosha kuti tigogona kubatana, tidzidzise nevese vari kufunga kuti kuenda kunze kwenyika kuchavapa yambutso nepundutso.
Zvirongwa zvipi zvamunofunga kuti hurumende ingaite kuti ikwanise kuti madzimai awanewo cheruviri, vasawanikwe vachizotorwa mwoyo wekuti vaende kunzvimbo dzakadai seOman uko kunonzi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo?
Tinokurudzira bazi agriculture kuti rigone kunopawo madzimai mukana wekuti vagone kunozvirimira vachizviitira mabasa emaoko, kuti ivo vagogona kuraramisa mhuri dzavo vasingafunge zvekuti vaende kunze kwenyika ikoko kwavari kupedzisira vachinoitiswa mabasa asina ruramo. Zvakakosha zvakare kuti ministry yemadzimai igone zvakare kunouya nemaprogramu ekuti vagone kunobatsiridza madzimai nevanasikana kuti vagone kunowana chouviri nekuti vagone kunochengetedza mhuri dzavo. Zvese izvi zvakatikoshera kuti tigone kunochengetedza upenyu neutano hwemadzimai ezvizvarwa chemuno muZimbabwe.